manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona nekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose. Vanhu vaviri vanofa neCOVID-19 vamwe 64 nevana kana kuti 64 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Vana vechikoro 43 kana kuti 43 vakawanikwa vari pakati pevakabatwa vaine chirwere ichi. Vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Indwe mimwe emisoro inao dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 uye vamwe vanhu 64 nevana kana kuti 64 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 ava 43 kana kuti 43 vana vechikoro, 22 vari vemudunhu reManicaland, 14 mudunhu reMasvingo uye vanomwe vari kumateveleland north. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika wakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 4696. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 133,393. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 3,442,959. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevashanu kana kuti 2,686,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 panosvika kupera kwegore rino. Inoti iri idanho rekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zimbabwe nezuro manheru yakadomwa kuti ive mutevedzeri wasachigaro weWorld Kimberley Process, sangano rinoona nezvekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose zviri pamutemo. Izvi zvakaitika pakupetwa kwemusangano weWorld Kimberley Process waiitirwa kuMoscow, guta guru reRussia, kubva musi wa8 mbudzi kusvika musi wa12 mbudzi. Kudomwa kweZimbabwe kunoreva kuti muna 2022 ndiyo inenge yave mutevedzeri weBotswana, iyo ichange yave iyo sachigaro, uye muna 2023 Zimbabwe ndiyo inenge yave sachigaro. Sangano reKimberley Process riripo kuona kuti mangoda anenge achitengeswa kubva munyika dzakasiyana-siyana ari kucherwa zvisina ropa mukati here, uye kuti mari dziri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwemangoda aya hadzisi kushandiswa mukuita zveugandanga. Russia ndiyo sachigaro wesangano iri pari zvino ichiteverwa neBotswana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti kudomwa kweZimbabwe kuti itore chigaro ichi chiratidzo chekuti pasi rose rine chivimbo nehurumende yeZimbabwe uye mashoko ekuti Zimbabwe yaitengesa mangoda eEuropa aive manyepo.
Tiri kuti isu chidanho chakatorwa ichi chidanho chakanakisa zvikuru kuZimbabwe. Chinoratidza pasi rese kuti guva raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana vaguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngoda yeEuropa zvaratidza kuti aiva manyepo anga akangogadzirira kusvibisa zita reZimbabwe. Hazvingaitike kuti nyika idzi itungamiriri sangano rinoona nezvekutengeswa kwengoda mupasi rese kana iyo ine ngoda dzisingabvumirwi kana dzisingadivi kana kuti dzinowanikwa neEuropa sematauriro aiita vazhinji. Saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngoda yayo yakakosha zvikuru kana kuti ine udzamu hukuru kana tichitarisa nedzimwe ngoda dzedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho. Munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega, kune anodoma vamwe vese vazobvumirana. Saka kana ukadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevasina ropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe nzenguva vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko, chechipiri hapana umbo hwekuti vane ropa mumaoko, chechitatu hapana kana chinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge ichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese, chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma, hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaizochera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magarira amanga makaita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance iro rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa vafarai maguhu. Ava vanoti kudomwa kweZimbabwe hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo pasina sarudzo dzinoitwa kumisangano yakadai, asi kuti nyika ndiyo inotokumbira kuti inodawo chigaro.
Kusarudzwa kwacho kunongobva pakuti any country yanonzi maparticipants, nyika dzinenge dziri mukimberly process, inokwanisa kukumbira kuti tirikumbirawo kuti tive mutevedzeri vasachigaro mugore rakati. Kana pakasava neanopikisa ndozvinobva zvatongovapo. Saka Zimbabwe yakakumbira kuti inge iri mutevedzeri weBotswana muna 2022. Haasi maelections, hakuna mavotes, kimberly process haiiti zvimavote ba sezviri kuripotwa mustate media. Kimberly process inoshanda kuburikidza nekubvumirana vanhu vanoita hurukuru. Kana pakaita nyika mbiri dzinenge dziri kuti toda kuva mutevedzeri vasachigaro muna 2022, kimberly process inokwanisa kuva tigarai pasi muri vaviri mutaurirane.
Iko kupinda kweZimbabwe kuti inge iri mutevedzeri wasachigaro kunorevei tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe? Nokuti tinonzwa vamwe vachichema kuti vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe.
Meeting yeKimberly process ndeyemadiamonds, havanei nezvematongerwo enyika, havanei nezvakawanda. Saka chiro pakanzi paitika dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, hazvinyanyi kukanganisa basa reusachigaro weZimbabwe kuKimberly process. Asi dambudziko ringangoitika nderekuti gore richatora usachigaro Zimbabwe muna 2023 igore resarudzo munyika medu. Zvoreva izvo kuti sarudzo idzodzo dzinofanira kuitwa murunyararo nekuti pakava nemhirizhonga Kimberley process ichakwanisa kutya kuti madelegates vakauya kuZimbabwe kuri kubuda mareports ekuti kana kuti vanhu vari kupondana nekuda kwezvematongerwo enyika vanhu vanenge vaakutya kuuya kuti vanogona kubatanidzirwa mumhirizhonga dzinenge dzichiitika munyika saka ndopane dambudziko guru ipapo saka dzikaitwawo murunyararo hapana dambudziko riripo
ko kugunun'una kuri kuitwa nevari kwachiyadzwa kuri kucherwa mangoda havatarisiwo here izvozvo vekimberley process
Kimberley process ndeyebusiness ndeyekutenga nekutengeserana madiamonds saka chavari kuvinga chete madiamonds kana achiwapa profit that's good zvimwe zvese izvi havana kana nebasa nazvo chavanenge vachida ndechekutarisa kuti vane mikana here yekuti vava nemadiamonds anenge akachipawo uye aine uwandu uye aine quality yakanaka ndo chete chinhu chavari kuda munomu zvekuzoti ndiani ari kutonga kana kuti zvakadini havanei nazvo zvesezvi
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nechirwere checovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
pakava padhamu rekaribha kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma dhamu iri riri pakati pezimbabwe nezambia kunze kwegwenya remagetsi karibha inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata chezpc karibha nezvimwe zvikwata zviri mupremier soccer league vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere checovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu svondo rapera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yepsl vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa vamenad mhere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekaribha vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita secape united dynamos highlanders nefc platinum asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora gume kuamerica
zvafananiswa kugemo retambo hapana mari yataita bhozi ifaind kuti vanhu havasi kuwe bhozi vanhu zvafana kepsi itimu hombe saka painouya mamwe zuva yese toita mari vandabva pasina vanhu inyaya yekuoma kwezvinhu bhozi masapotes haana kuwe saka one bhore racho rakudhura kuti ma$10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatooma ifirst time akusatomboita sezvaita nhasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclem yosambo vasambo avo vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba
considering people we are just awakening from the covid-19 thing everyone has been greatly affected unonosiya $10 kwekwe then kumba huna muri wemavhegi kana madomasi saka tirikuti kudi
panyaya yekukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro wekaribha resident association vasemhawawo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuamerica
vagari vemukaribha vakaita boycott kunoona kuona mtambo wenavu waitambwa ku Nyamunga Stadium wauri pakati pe ZPC Kariba versus Capes United anova matambo yataiga rokuona ichibhadhariswa $2 $5 iko zvino izvi PSL yakauya nekutiko yakubhadharisa vanhu $10.
Chikwata cheCapes United icho chakatamba neZPC Kariba nemugovera zvikaita mangange 0-0 hachina kufamba nevatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu. Izvi zvakakanganisa bhizinisi revanotengesa hove ava. Hachina kukwanisa kunzwa divi rePSL kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema-chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare Kudzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto maviri eUganda People's Defence Force ari kushanda ari pasi peAfrican Union Mission in Somalia kana kuti AMISOM atongerwa rufu uye vamwe vatatu vakatongerwa makore makumi matatu nemapfumbamwe vari mujeri muchiri mekuwanikwa vaine mhosva yekufa kwevanhuwo zvavo. Dare remauto eUganda ragara muMogadishu rawana mauto maviri aya aine mhosva yekuuraya vachiziva vanhuwo zvavo pedyo nemusha weGoliwen uri mudunhu reLower Shabelle muSomalia muna Nyamavhuvhu gore rino, vamwe vatatu vachitongerwawo kuve nechekuita nemhosva iyi. Mutongi wedare muLos Angeles muAmerica anunura muimbi Britney Spears kubva kumutongo wedare wakanga wakatara kuti upenyu hwake pamwe nemari dzake zvinge zvichitariswa nemumwe munhu kwemakore angada kusvika 14. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Midza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achitanga bato rake rezvematongerwo enyika riri bato rinopikisa. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yamakanzwa paStudio 7 neZuro Maneru.
Internet wa Manyara Irene Menziwa and zitare pati yangu rinonzi Freedom of Rights Under Sovereign, which stands for us. Ndichitanga kupinda mupolitics ndakambomira-mira kumiriko makungwa uku. Ndichimirira macommunities, disability communities, maissues avo emacommunities so that they can be represented kupolitical world, like in parliament as well, kuti chiri kuitika, what are my issues, especially disability community, ne mental health sector. I was raising awareness ye mental health, kuti ibviswe like, you know, a taboo to say kuti you have got mental health and people shun you or you shun people away or things like that. Ndo zvimwe zvandakatanga nazvo izvozvo ndokuzopedzisira ndazongopinda mupolitics, but ndo nzira yandakatanga nayo iyo.
Manga muri kuumiri yemakungwa kupi uyezve muri kutambirwa sei momo muZimbabwe semudzimai?
Ndiri kuUnited Kingdom ndokwandandiri, andichiri kungoita back and forth. Ndiri muno nekuEngland kwacho ndichingotarisa mabhizinesi andinawo kuEngland, but mainly I'll be based here. Ndichangotanga kupinda muno it's just a lot of say, especially kuvanhu vechikadzi kuti muna chamunoziva mu politics umu iri evarume saka that was just the first welcome, if I can say it that way, that I got. You will not go anywhere, you will never be heard, and so many things zvangotariswa zvisingatariswa kuvanhu vechirume kuti wakamira sei, une business here, une mari here, une murume here, mhuri yako yakamira sei. Zvinhu izvozvo zvokuti hazvibvunzwi vanhu vechirume ndo zvinhu zvakatanga kubvunzwa pa especially pa first interview ndakaita ndichianounsa kuti ta launch a political party and this is where we are heading and this is my my way forward and things like that. So rather than people looking at kuti chii chandiri kuuya nacho and not looking at kuti ndiri munhu wemukadzi or something that's very difficult for a lot of Zimbabweans to do, they look at you as a woman first, you know, before your career. So if they could do it the other way around, I'm sure we can change the country for the better. Sando zvandingangotaura kuti ndakangotariswa semunhu wemukadzi ndichitaswa kunzi hai chii chaungaite zvii zvaungazive, but it was more on my personal life rather than my professional life.
Vamwe vanotiwo mapato anopikisa anyanya kuwanda aya munyika anokwanisa kuzopatsanura mavhoti pachaitwa sarudzo dza 2023. Imi munoti
and ichocho ichokwadi, because the more parties there are, then the more we divide, you know, the votes that are amongst us. So zvinhu zvekuti ndinotoziva izvo zvekuti chinhu chinokwanisa kutadzisa kuti I think proper democracy ite reachable nemaparties mamwe akatanga kare naizvozvo, but ndichingotarisawo kuti kutambudzika kuri kuita mapata acho akudhara akafumwa karaya ndo zvakandipa kuti zvindisumudzire kuti let there be a voice, let there be an opposition party. As you can see, I think division yakataitwa kudhara iyoyo, I think it was there before me. Saka division yakaitwa nema opposition parties amunoziva ari very very strong vakaita savana MDC yavo. Zvakatoradza kare kuti there's never going to be a win for any opposition party with the current situation. Saka ndo zvinhu zvakasumudzira isu vanhu vechikadzi tichiona kuti aiwa zvika mamirira zvakaita kudai. So division yacho itoripo whether I'm coming in or not, that division you got to define kuti is there going to be a win for an opposition party or not. Mm-hmm. And of which if you look at it, it isn't going to be a win as long as that division is there. So ini ndichiuya ndakauya ndine tarisiro yekuti I think it will be a good unity for all zvingati batsire chaizvo. Campaign yangu is a change mindset campaign. That's the name of my campaign. Ndisingatarise kuti party ipi uri kubva kupi. I think ndichitarisa kuti a globalization of minds. Chiuya nepolitics dzangu dziri more policy orientated, not personalized orientated. But if we carry on chikuti tiri kuita noisy, we are fighting for leadership, hapana ari kuuya nemapolicies ari solution orientated, zvinongotaura zvokunzi tativaita mavhotsi zvizvizvi, divisions aitwa, tatukana, you know, personifying, you know, politics. I don't think it's helping Zimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Nganye huye, ndiri mu Washington.
Tenda Mavelasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nhasi tiri kutarisa nezvemoto unonzi wanga uchipisa midziyo nedzimba pane mumwe musha kwamusami kwamurehwa kwemasvondo akati kuti adarika. Kunyanga hazvo n'anga nemaprofita vakasiyana siyana vakaenda pamusha uyu vachiedza kudzimura moto uyu uye kubatsira mhuri iyi. N'anga nemaprofiti ava vaibata zvakasiyana-siyana pamusha apa zvinosanganisira nyoka. Zvavaiti ndizvo zviri kukonzera moto uyu, asi moto hauna kumira. Vamwe vanoti havatendi kuti kune masaramusa akadaro angaitika, vamwe vachiti hakuna uroyi. Chii chingadai chiri kuitika? Muhurukuro yedu tabata zvakare mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero, ava vanotanga nekutsanangura kuti uroyi huriko zvechokwadi. Kune musha kwamusami kucross wanga uchinzi uri kungobvira wegamoto mbatya nemidziyo zvichitsva. Imi seZinata zvii zvamunotaurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo zvakawanda chaizvo. Ndine nyaya dzakati wandei dzemoto idzodzo dzemba dzinongotsva zvisinganzwisisika kuti moto wacho watangwa nei kunoya weforensics vaya vachizotaura kuti aiwa isu hapana chati tiri kuona chakakonzeresa moto kuti kana makangomira ipapo moto uya utongotanga chandingangotaura inini takamirira zinata ndechekuti huroi huripo ngatisamboite zvekufurirana kana kunyeberana kuti tinonamata kana kuti zvishuwaroya hakuna huroi huripo vanhu vanoshereketa saka handingazivi hangu pane iyoyo yamuri kutaura in particular kuti takakonzeresa chii asi kune vanhu vanoshereketa and kune vanhu vekuti usazovostore lightly kuti umwe munhu akakuti uchazviona kana kuti tinoita zvakati variko zvishuwa vanotozviita
kune vanga vachitiwo ko tiri kuona zinata yakanyarara panyaya dzemoto idzi tiri kungoona mapostori ndo ari kunzi ari kumhanya mhanya ikoko hapanawo zviri kuitwa nesangano renyu
sorry nyaya isu ndatotanga kuti inzwawo nini nomuona zvinoitika ndezvekuti kukanzi kwaitika nyaya yakati ngazvinzi varidzi vemba iri kutsva kana kuti vakuru vedunhu imomo ndo vaya kuzinata nokuti munoona isu tiri association yakatoumbwa neact of parliament in accordance with act of parliament atingokambiriri zvinhu zvokutsvaga mbiri aiwa tinomisira muridzi auya kuti aiwa ndiri kudawo rubatsiro mune zvakati toziva kuti tine nyanzvi abcd inogona kuita basa i tomupa unoita basa
imwe nyaya sekuru inyaya dzemaritual murder kana kuurayiwa kwevanhu zvikuru vana mukuchekereswa tinoona kuti nyaya idzodzi dzinenge dzanga dzichisimuka mazuva apera muZimbabwe zvii zvamungataurawo sezinati
maritual murders nemaritual killings aya ndine statement yandinogara ndichingotaura chinonetsa ndechekuti kazhinji kacho unonzwa kuti inanga asi ndinozobvunza even kumapurisa chaiko nofunga ndakambovabvunza last time kuti chandinenge ndichida izitare n'anga inenge yanzi njiyo yacho yaita zvinhu zvakada izvi nekuti isusu hatitofariwo izitare rivarapi rinenge richikanganisika tinenge tisingadi zvinhu zvakadaro zvinokanganisa zita revarapi vari kubatsira ruzhinji rwezimbabwe saka kazhinji kacho munozoona nyaya dzinobuda idzi dzinenge dzine vanhu veukama mukati uye pane anenge ataura kuti aa mukatsvaga zvakati tinogona kuita mari zvakati vasiri kutoziva kuti zvavari kuita zvacho ndogara kubvunza izvozvo izvo kuti taringanga hamene kuti rinozopinda papi ipapapa asi kazhinji munoona weukama ndo anonzi mafurayavanoaa ane mabhodhi pasi akati azoonekwa ainawo and so on tine vanhu vanonzi vanoenda nemisoro hamene kunana south africa uko muno handisati ndaona murapi akambobatwa anoita zvinhu izvozvo and sezinata kuna mambonzwa ndataura zvecode of conduct tinongoyambira vese vanoenda kunobatsirwa vedza kubaucho kana iko kun'anga kuti ukaona wakunzi uya neropa zvakuenda kuropa kana kumabhodhi pasi kana chii isusu tine maofices edu nemahotline numbers yekuti kana kumapurisa chaiko endai munotaura nekuti hakusisi kuchakapa kunenge kwaakuitwa zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu zvakashata ende kazhinji kacho kuti ropa uzoriwani kunge paine munhu atokwatwa
ko panyayawo dzen'anga kana kuti maprofita kana dzimwe nhengo dzezinata vanenge vachiti kandemiri akaendawo nokumbira achiti ndiri kudawo mushonga wekupfuma wopiwa izvi zvinozonzi udeure ropa zvii zvamungataurawo
ndo zvakangofanana nezvandachabva kutaura izvozvo izvi kuti mukaona makutaura zvinhu zvakadaro kunonzi kuromba hakusi kurapa zvinhu tu zvakasiyana munhu aroda kubudirira mune chokwadi une mudzimu wako une kushava kwaunoita tine vanhu variko vanogadzira kuti aiwa kana ringave bhizinisi rinoda kuti riendere mberi pane magadzirirwo azvinoitwa zvakachena zvisina ropa mukati saka ava vanoita zvekurombesa nekudi ini ndinotoona kuti maauthorities kazhinji ndinoona vamwe kunana facebook muchichi vachitaura pachena kuti ndinorombesa ndinozodai vanhu ivavo aitinge ngavambosungwe
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyo rinokuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
aiwa tatendawo nesu
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona kuti kucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose kuri kuitwa kuchiteverwa mitemo yakatarwa here vanhu vaviri vanofa necovid-19 vamwe makumi matanhatu nevana vachiwanikwa vaine denda iri makumi mana nevatatu vavo vari vana vechikoro vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kunenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nedenda recovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bakufu.